Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro gunyana 3 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakasarudzwa kuti vave makanzura mukanzuro yeHarare votoreswa mhiko nhasi vaHebert Gomba vachisarudzwa kuva meya weguta. Musangano weForum on China Africa Cooperation Summit uyo uri kuitwa muBeijing kuChina wavhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupindawo musangano uyu pamwe nevamwe vatungamiri vemuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakasarudzwa kuti vave makanzura mukanzuro yeHarare vatoreswa mhiko nhasi vaHebert Gomba vachisarudzwa kuve meya veguta reHarare. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Makanzura ekanzuro yeHarare 46 atora mhiko pamberi pevakafanobata chigaro chamabharani weguta iri vaHosia Chisango. Mushure mekutora mhiko, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muprovhinsi yeHarare amai Catherine Kampila vazivisa kuti vaHebert Gomba ndivo vasarudzwa nemamwe makanzura kuti vave meya mutsva weHarare, uye vaEnoch Mpamaonde vakasarudzwa kuve mutevedzeri wavaGomba. VaGomba navaMpamaonde inhengo dzeMDC Alliance vose vari vaviri. Nhengo yeZanu PF yakasarudzwawo sakanzura wekumbare vaMartin Matinyanya vazvidoma kuti vakwikudze pachigaro chameya pamwe nechemutevedzeri wameya, asi vashaya avatsigira sezvo vachiva mumwe chete vari kumirira ZANU PF mukanzuru. VaGomba avo vanovekanzura weGlenora vaudza Studio 7 kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti veruzhinji vawana mvura yakachena uye kuti migwagwa yagadzirwa.
Muchaona kuti tine migwagwa imwe yatatanga kunge tichigadzirisa. Migwagwa yakawanda chaizvo, ana Lauren Drive, ana Harare Drive, etc. even muno CBD. Saka nyaya iripo ndeyekungoenda mberi tichigadzirisa migwagwa iri muguta reHarare isina kumira zvakanaka. Saka tichaita ndezvekuti ndichaengage Zinara kuti itipe mari, nekuti munguva yasara mvura yakuda kunaya inguva diki diki yasara. Saka tiroda kuti tipuhwe mari, nesuwo tichatsvaga mari muma internal revenue sources edu kuti tinge tichiita basa remugwagwa, complete resealing and complete reconstruction of certain roads. Panyaya yema street lights tiri kuda kuti tendere mberi tichiita nyaya yesolar, yema solar lights project yatakatanga. Tiri kuti isusu ngati ingeje makambani akawanda kuti tirambe tichiita izvozvo.
Mumwe wemakanzura aya vaJacob Mafume vanove nhengo yeMDC Alliance vanoti chavanofarira kuita semakanzura kugadzira hwaro hwakanaka huchatevedzerwa nekanzuro yavo, vachiti vave kuunza utungamiriri hutsva mukanzuro yeHarare.
Saka tinotarisira kuti tichange tichitarisa kuti chii chachichimisa chunhu ende uye tochigadzirisa sei, vanhu vofara, vanhu vofamba zvakanaka.
Kunyange vasina mumwe anobva kubato ravo reZanu PF mukanzuro yeHarare, vaMatinyanya vati vachashanda zvakasimba pamwe vachibatsirana nemakanzura eMDC Alliance kuti vasimudzire upenyu hweveruzhinji muguta reHarare.
Zvatichange tichitaura muno mukanzuro ndozvandinoenda bva nazvo makonsenzi evanhu kumusha vatotungamirira. Zvavanenge vachida kuti vaitire muward ndinofanira kuti tichitozvitaura munomu, nokuti ndomacho matokwanisa kuti tive chidii. Hongu kuve 1-1, but kana tichinge tatanga business redu recouncil tinoenda kuita chinhu chimwe chete. Munhu anenge asina kumirira kuti akangomirira wadhi yake chete, tinoenda kuita sa CTS zvairi. And ezvino tirikutarisira kuti ndichitenda vanhu vakatisarudza mawards vedu nekuti sarudza kwavakaita kechipiri because takamhenge tiri muno takuchienda kunopedzesa basa ratakanga tapiwa ratanga tasiyira munzira ratanga tichiita mumusha so ndoda kuvatenda zvakanyanya
mumwe mugari wemuHarare amai Shupika ikaipa vanogara kuGlenora vanoti vari kutarisira kuti vagomba nekanzuro yavo vachashanda zvakasimba kurwisa nyaya yehuori mukanzuru pamwe nekuona kuti vagari vawana zvose zvavanobhadharira mitero
inini ndiri kutarisira migwagwa yakanaka ndiri kutarisira kubviswa kwemastreet kids mumastreets ndiri kutarisira mishonga muzvipatara ndo zvimwe zvandiri kutarisira kuna kansela vedu vaita kuna meya vedu vagadzwa sezvo vativimbisa kuti vachativakira maspageti roads ndo zvimwe zvatiri kutarisira izvozvo
zvichakadai vagomba vakurudzira hurumende kuti ipe makanzuro mari inoita zvikamu zvishanu kubva muzana 5% inobva pabhajeti renyika sezvakatarwa pamutemo zvinonzi kubva muna 2013 pakanyorwa bumbiro idzva remitemo yenyika hurumende haisati yambopa makanzuro mari yainosungirwa kuapa kuti ashandise munyaya dzebudiriro
hurumende inosungirwa nebumbiro remitemo yenyika kuti inge ichipa malocal authorities 5% yebhajeti renyika saka hurumende ikanaunza bhajeti re10 billion inosungirwa kupa malocal authorities 5% ye10 billion saka iyo ndo mari isikuuya kubva kuhurumende kubva 2013 patakauya nebumbiro idzva remutemo zve tiri kuti isusu hurumende ngaisashandise zimura kusvinganyidza malocal authorities pahuro nekudimanda mataxi akawanda mushure mekunge macouncils zvakare abva munguva yekukanzurwa mabills yakaitwa 2013 saka izvozvo zvese tichakurukura nehurumende kuti hurumende itinzwire tsitsi inyevenutse zvimwe zvezvinhu zvacho zviripo kuitira kuti tikwanise kunga tichibatsira varidzi veguta reHarare
vagomba vati hurumende inofanira kuve neukama nemakanzuro eHarare kuitira kuti vakwanise kushanda zvinogutsa vagari vachiti vari muhurumende pamwe nemumakanzuro vanhu vakasarudzirwa kushandira vanhu zvisinei nekuti vanobva kumapato api kugadzwa kwaitwa makanzuro eHarare nhasi kunoreva kuti makanzuro aya anosungirwa kutevedzera zvebvumirano zvakaitwa nemakanzuro aivepo nemamwe makanzuro kana makambani vanhu vanga vauya kuzoona makanzuro achigadzwa vapembera pavaona vagomba navamupa maonde vasarudzwa kuti vatungamire kanzuro yeHarare ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Musangano weForum on China Africa Cooperation Summit kana kuti FOCAC uyo uri kuitwa muBeijing kuChina wavhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avari kupindawo mumusangano uyu vanotarisirwawo kuzotaurawo pamusangano uyu uyo uri kupindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica vakawanda. Vachitaura nenhepfenyuro yeChina Global Television Network pamberi pemusangano uyu vamunangagwa vati Zimbabwe yashanduka kuve nyika itsva vakati kana paine nyika dziri kutadza kuona izvi dzakapofomara.
We are saying everybody in our view should be friendly.
Tiri kuti isusu mumaonero edu munhu wese anofanira kuve shamwari yedu kune vanosarudza kuve shamwari dzedu kune vasingadewo hatina dambudziko navo tinoti zvakare ino inguva yeshanduko yekupinda munyika itsva kune avo vanenge vasingazvioni tinoti vakapofomara takacherechedza kuti kune shanduko uye tinofanira kunge tichifambidzana nayo shanduko iyoyo kupinda munyika itsva tichitarisa zviri kubuda uye tichitarisawo Africa nekwairi kuenda nematanho airi kutora vamunangagwa varumbidzawo ushamwari hwechina nenyika dzemuAfrica Zimbabwe yagara ichibatsirwa neChina nezvikwereto zvemari uye Africa inonzi yavimbiswa mari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora neChina. Nyanzvi mune zvemabhizimusi uye vachidzidzisa paDevry University Professor Elliot Masocha vanoti kukwereta mari kubva kuChina hakuna kuipa asi Zimbabwe inofanira kutarisisa zvibvumirano zvainonyorerana nenyika iyi kuitira kuti isazorasikirwa pakakura yatadza kubhadhara mari idzi. Tanonoka wande Studio 7 abata Professor Masocha kuti tinzwe zvizhinji.
Tinotarisira isu kuti maprojects omuZimbabwe atinowa kuda vese vanhu vose vose achawana mari iyoyo akaita se ne batoka power plant yainziyo kune kodiwa mari koko maChina vachatipawo mari ne vana hwange power station inoda kuti ivandurudzwe vanhu tiwane magete munyika. Harare International Airport ndiye imwe zveyakataurwa. Saka tinotarisira kuti kuChina tichawana mari dzokuita maprojects iwayo.
Munoona sokuti mari dzese dziri kupiwa nyika dzomuAfrica, nyika dzese dzingakwanisa kubhadhara mari here?
Pane dzimwe dzichatinetseke zvinotongosanganisira Zimbabwe, nokuti senyika yeZimbabwe yagara iri kunetseka kudzosera zvikwereti izvi. Asi samozivira ndinoitaini panyaya dzezvikwereti nezvofumi, nezvokuti pamunenge muchinyorerana mapepa acho pane painewo zvokuti munozoidzosa sei mari iyi, kana mukakona kuidzosa munozotipa chinyi. Saka ndiona sokuti dzimwe nyika dzichatadza, nokuti China haisi kungopa mari iyi pasina interest, pasina kuomesavo zvokuti inozodzoswa sei. Saka ipapo pangangoti vhundusei, asi munyaya dzoufumi kana uchida kubudirira kana wada nyika yako ibudirire, unotongoshinga ongoroera moyo padombo wokwereta. Asi tinoona ipapo pachaita matambudziko okuti China ichazoti imimi zvamakanyora zviya kuti kana mukakona kubhadhara pakati munozotipa zvakachitipa izvozvo, zvinogona kuitika. Saka ngatipachenjerere ipapo.
Dene muri chipanga mazano wehurumende yeZimbabwe, maiva taurira chii marerano nokushanda kwainoita neChina munyaya dzemari idzi?
Ndaiva taurira ini kuti gwara ramatora reChina iri harina kuipa, asi tarisisai pamashandisirwo achazoitwa mari idzi kuti isu tichazowanavo here mari ipapo. Vindu dzetichaona pamaprojects iwayo pamari iyoyo inozoita here kuti tikwanise kudzosera mari iyi. Saka ngavaise ziso ravo hombe pakukwanisa kuzodzosera ipapo, nokuti ngasekerera zvedu ike zvino kuti tawana chakati chakati, asi tinozopedzisira kusekerera ikoya misodzi.
Vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimusi uye vachidzidzisa paDevry University kuOhio, Professor Elliot Masocha, vari parunare kuOhio kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Sangano rinoongorora mashandiro edare reparamende reVeritas rinoti danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekudoma komisheni ichaongorora nezvekupfurwa pamwe nekuurayiwa kwevanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu gore rino nemasoja riri kunze kwemutemo. Sangano iri rinoti vaMnangagwa vakadoma komisheni ine vanhu vanomwe pasina kutanga vabvumirana nedare remakurukota sezviri mubumbiro remitemo. Nyanzvi mune zvemitemo vachidzidzisa paKent University kuBritain, Dr. Alex Magaisa, vanoti vanowirirana nemaonero eVeritas vachiti chimwe chakakanganiswa navaMnangagwa ndechekudoma vanhu vanozivikanwa kuti vane mativi munyaya iyi vakaita samuzvinafundo Love Mo Madruku, avo vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato ravo reNCA pamwe naamai Charity Manyoruke vanozivikanwa kuti vanotsigira zvakasimba bato reZANU-PF.
Ndaverenga zvakanyorwa neVeritas ndinowirirana nazvo. Pane zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti panogadzirwa commission iyoyi inofanira kuitwa neinonzi proclamation inotsikiswa pabhuku guru rehurumende rinoenda kuvanhu. Hazvisati zvaitwa izvozvo, ndochekutanga. Saka hapana commission. Number two, pane nyaya yekuti vangatai vakaita komisheni vachinge vaongorora nyaya ine cabinet, zvinorayo zvine makurukota maminista avanenge vaapoint. Pari zvino Zimbabwe haina cabinet, haina makurukota iwayo nekuti haasati aapoindwa. Vaivepo basa ravo rakapera musi wesvondo wakagadzwa vaMnangagwa kuti vava ivo president. Ndozvinotaura bumbiro remutemo. Zvinoreva kuti vese vari kufamba vachiti maminista ikozvinava, havasi maminista pamutemo.
Saka tichitarisa iyo commission kana kuti tichitarisa bumbiro remutemo aripo here masimba iyo vamunangagwa ekudoma ma commission akaita saiwa.
Bumbiro remutemo rinopa president masimba akawanda kwazvo. Asi simbari kudoma vanhu ve commission of inquiry akaita saiyo sekutaurwa kwaitwa neve Veritas. Isimba rinoda kuti rishandiswe president vachinge vaine kubatsirana ne cabinet yavo. Zvinova izvo zvisati zvaitika nekuti cabinet yacho haipo.
Asi kana vakanga vazove ne cabinet kana kuti nedare remakurukota vanokwanisa here kungogadziridza izvo zvavakaita zvekudoma izvi kana kuti inofanira kutopfudzwa commission iyoyo yosarudzwa patsva?
Vanogona havo kuzvigadzirisa. Tingati matechnicality, asi matechnicality ane hudhamu nekuti zvinhu zvinofanira kuitwa pamutemo. Zvine basa razvo razvakanzi zvinge zvichiitwa nebumbiro remutemo. Zvisinei, pane dzimwewo nyaya dzimwe dzamakamboongororawo kare, dzakamboongororwa kare, dzekuti kune vamwewo vari mukomisheni iyoyo vanenge vane vatingati vakamanikidzika pamabasa avo nekuti vamwe vanotori masapota hurumende iri kutonga ezanup f nevamwewo vanga vari mapresidential candidate vanenge vane nyaya irimomo zvokuti vari kunzi vainvestigate zvinhu zvavanga vari involved in sevanhu vanga vari musarudzo iyoyo. Saka zvimwewo zvinhu zvinonetsa kuti
vanga vari nyanzvi mune zvemitemo vachidzidzisa paKent University. Dr Alex Magaisa vari parana ari kuKent kwakare kuBritain neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm. Musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Upenyu hunonzi huri kuramba huchirasika munyika nekuda kwechirwere chetyphoid icho ninguva nenguva chinonyuka mumadhorobha akasiyana-siyana. Pari zvino vanhu vanosvika vanomwe vanonzi vakashaya mugweru nechirwere ichi, uye muguta remasvingo kune vanhu vaviri vakabatwawo nacho. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirwere chetyphoid chinokonzerwa neutachiona hunonzi Salmonella typhi. Munyori musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vanoti chirwere chetyphoid chinopararira kuburikidza nemvura uye zvekudya zvinenge zvine tsvina yemunhu anenge aine chirwere ichi.
Typhoid chirwere chinokonzerwa nekumwa mvura kana kudya chikafu chinenge chakasanganiswa netsvina, atinoti mafeces muchirungu. Chinonyanya kuparadzirwa nekumwa mvura inenge neutachiwana wetyphoid.
Dr. Mastara vanoti kana chirwere ichi chabata munhu chinoonekwa nezvinhu zvakadai semudumbu, kutemwa nemusoro kana kupisa kwemuviri.
Masymptoms acho anogona kuita mudumbu, manyoka, musoro kana kukwira temperature yemuviri.
Vanoti zvinoshungurudza kuti chirwere ichi chiri kuramba chichitora upenyu hwevanhu vachipa mhosva kumakanzuru ayo vanoti haasi kupa mvura yakachena kuvagari zvisinei nekuti vagari vanobhadharira mvura iyi.
Sezadha tinoshungurudzika kuona kuti magore negore tirikuramba tichiwana chirwere ichi mumaguta akasiyana muZimbabwe. Chirwere chatisingatarisiri kuti mukore uno wa 2018 tive tichiramba tichinetsekana netyphoid. Muonero wedu ndeyekuti maCity Council haasi kuita zvakakwana kugadzirisa nyaya yemvura, because chiri kunyanya kuitika pande chekuti pese papinezoitwa mainvestigations panoonekwa kuti vanhu vanenge vachimwa mvura ine utachiwana uyu. Zvinotishamisa ndiyeyo zvekuti maCity Council awa akuwana mari yemaratepayers but ivo havasi kukwanisa kudeliver service yekupa mvura yakachena. Zvichiita izvo kuti malives arasike unnecessarily. I think pada kuti pachinjwe mushandirwo kuitwa nawo maCity Council pave neaccountability.
Dr. Mastara vanotiwo kunyange hazvo chirwere ichi chichirapika chinoda kukurumidzirwa, sezvo kana munhu anobatwa nechirwere ichi akanonokerwa upenyu hunorasika. Mukuru weGweru Residents and Ratepayers Association vaselipiwe Cornelia vaudzawo Studio 7 kuti kunyange zvakakosha kuti vagare vawane mvura yakachena, vakurudzirwawo kuti veruzhinji vaite utsanana kudzivirira chirwere ichi. VaCornelia vaudza Studio 7 kuti sangano ravo ratotanga zvirongwa muGweru zvekudzidzisa veruzhinji utsanana pamwe nezvavangaita kudzivirira chirwere ichi, zvinosanganisira kugeza maoko nezvinodyiwa zvisina kubikwa.
Chirwere chetyphoid chirwere chekuti mukanyatsochitarisisa chinogona kunge hesi chichikonzerwa nemvura, dzematauriro anenge achiitwa nevanhu kuti chinogona kukonzerwa nemvura yakasviba. Asi mukazvitarisisa chine kuita nemagariro atinenge tichiita isu sevagari. Pane zvatinotarisirwawo kuita kuti tisange tichigara munzvimbo kana munharaunda inenge iine utsvina. But chatakaita after tarealiza kuti pave netyphoid muGweru, isu sevagari kana tisema residents associations takaenda tikaapproacha town clerk tikavati aiwa kunzvimbo dzisati dzave nechirwere ichi madii kutidzidzisa kuti tiwane mapreventive measures ekuti tisadini tisaramba tichitapurirana chirwere ichi. Saka training yacho yakaitwa, maresidency associations yese muno akauya akakwanisa kuuya achitrainwa. Saka basa raidu rave rekuti tichiendawo kunharaunda dzatinogara tichidzidzisawo vanhu kuti izvi nezvizvi hazviitwe kana tichida kuti chirwere ichi chisadini chisatibata.
Mumagwara vakabudisa vebazi rezveutano vanoti mvura ine tsvina ndiyo iri kunyanya kukonzera chirwere ichi munyika. Vakatiwo zvimwe zviri kukonzera kupararira kwechirwere ichi miriwo inodyiwa isina kubikwa pamwe nemukaka nezvinogadzirwa nemukaka. Bazi rezveutano rakatiwo vagari vazhinji vanotapurira chirwere ichi vasati vamboratidza kuti vanorwara netyphoid. Bazi rezveutano riri kukurudzirawo utsanana munyika kugeza maoko kana munhu abva kuchimbuzi kuti vanhu vasabatana maoko pakaunganwa pamwe nekunwa mvura yakafashaidzwa. Bazi iri rinotiwo zvimwe zvingaitwa kushandisa zvimbuzi nguva dzese, kubika zvekudya zvichibva zvakakwana pamwe nekusatenga zvinhu zvinotengeserwa mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti hurumende pamwe chete nekanzuro yeguta ravo vambomira kuvhura zvikoro mangwana kusvikira guta rave nemvura iyo yave kusvitsa mavhiki maviri ichinetsa. Vagari vanoti vave kutyira kuti dambudziko remvura iri rinogona kukonzera kuti chirwere chetyphoid chipararire muzvikoro. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba vakabudisa mashoko ekuti vanhu vaviri vakabata nechirwere ichi vari kurapwa pamasvingo General Hospital. Mashoko aya atyisa vabereki vakawanda avo vanoti vana vakaenda kuzvikoro kusina mvura vanogona kubatwawo nechirwere ichi chikapararira. VaHebert Chikosi vanoti vanoona zvisina kurongeka kuti vana vaende kuchikoro kusina mvura.
Tiri kufara nesituation iripo nekuti mangwana zvikoro zviri kuvhurwa, ende nenyaya yekuti typhoid yatova muno masvingo vana vedu havasi safe. Saka kana zvatodai isu mangwana vana vedu vachaenda kuchikoro ende kanzuro nehurumende dzinofanira kugara pasi. Zvavari kuita zvekuti hwanda vachitinyepera kuti mvura zvikuinda inenge yauya hazvizobatsira kana chinhu chimwe chete. So isusu sevagari vomasvingo tiringopa kanzuro mazuva maviri chete. Kana vakasadaro zvikoro hazvifani kushanda.
Mvura mudhorobha remasvingo yave kusvitsa mavhiki maviri ichinetsa, apo vekanzuro vanoti michina inokweva mvura kubva mudhamu remutiriki yakafa uye yanogadziriswa kuHarare. Izvi zviri kutsamisa vagari avo vari kuti kanzuro haisi kuita chimbi chimbi kugadzisa dambudziko iri. Izvo zvakazoita kuti iendeswe kudare repamusoro redzimhosva reHigh Court nesangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumura muzvare Esther Chimanikire vanoti nyaya yavo iri kupinda mudare mangwana uye vanokurudzira hurumende kuti imbomira kuvhura zvikoro nekuti zvirwere zvingapararira.
Tisina kufanira kuti tibvumidze vana kuti zvikoro zviendere mberi nekuvhurwa iko kusina mvura. Chinonetsa ndechekuti vana vadiki hapasi pese paachafunga kuti kana ndabva kutoilet ndinofanira kugeza maoko, uye mvura yacho inekutogeza maoko inenge isitoripo. Saka tinoda kukurudzira hurumende nekanzuro vataurirane vana kana zvaigona vazovhura zvikoro kana mvura yadzokera pari nomo yava kubuda pamatepu. Tinotyira kuti vana vedu mukurwara kwavo even vamwe vachidzokera kudzimba ndokutospreada kwainotozoita typhoid ikoko.
Mukuru weboka rezveutano mukanzuro yemasvingo vazapano munganasa vati vachaita musangano nemapazi edzidzo neutano kuti vaone matanho ekutora panyaya yezvikoro. Asi mukuru webazi redzidzo mumasvingo vazedhiasitiga vanoti hazvigoni kuti vamise kuvhurwa kwezvikoro nekuti kotoro yava kuvhura iyi ine mazamanishoni akakosha.
Asi shuviro yedu ndiyokuti kana mvura ikaramba isiko panovhurwa chikoro, dai vakwanisa kutendesera mabhauza pazvikoro kuitira marikwayamenzi emvura ipo kuti aitwe meti. Ndoo shuviro yedu iyoyo sebadzi refundo, nokuti kuti titi zvikoro zvivharwe pamusaka pemvura izvi takatarisana namazamanishoni ari kuuya zvino zvino, zvinoita kuti tisabudirira muzvirongwa zvazviripo, nokuti these coming few weeks are critical weeks for the final preparations for the examinations.
Asi mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavira Zvovo vanoti vachitiga vanofanira kuita musangano nekanzuro vaone kuti chii chakakosha upenyu hwevana kana mazamanishoni, vachiti vamwe vana vanogozotadza kunyora mazamanishoni aya vorwara. Mumwe mugari wekwamucheke vaEdward Jacob Manzanga vanoti vana hafaniri kuenda kuchikoro kana kusina kuwanikwa dzimwe nzira dzekuti mvura iveiko kunyanya muzvimbuzi.
Nyaya inototi temesa musoro zvachose zvikoro zvobhurwa iko kusina kana mvura, vana vanopinda sei matoiletsi, matoiletsi anoshandiswa sei? Iyo ndio inonzi gross negligence inoitwa nekanzuro. Saka vaimira kusvika zvinhu zvisvike pakadai vaisisora kare vachiti makanzura emDC ndio anokanya zvinhu, asi kunobva simba toto kunatokuziva ndozvataona kuona kuloka kwagavhumendi. Saka iko zvino hazvitomboitide zvikoro zvatomboronoka kuvhurwa nokuti vana vedu vangapira nezvirwere.
Mukuru webasa mubazi rezveutano mumasvingo Dr. Ahmed Aschamo vakaudza vatori venhau kuti vanhu vaviri vakabatwa nechirwere chetyphoid icho chakauraya vanhu gumi mudhorobha reGweru. Chirwere ichi chiri kunetsawo kudhorobha reKadoma. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nezvekugadzwa kwemakanzura emaguta kusanganisira yeHarare, iyaDoma, vaHebert Gomba, Samea Mutsva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakasarudzwa kuti vave makanzura mukanzuro yeHarare vatoreswa mhiko nhasi vaHebert Gomba vachisarudzwa kuva meya weguta. Musangano weForum on China Africa Cooperation Summit unovhurwa zviri pamutemo muChina. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndoti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.